Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le iStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 5/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakazotora mapepa chakaita kuti azokona kufanira nomination anga asina birth certificate yavakakombiketa vanhu vezanupiefu reported ish kumapurisa but munoziva kuti munyika munomu taita dambudziko rekuti zanu inoda kuti iyo iri above below.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti nengo yaro yaifanirwa kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru kuward 9 kwamutoko yakakundikana kunyoresa nenomination court mushure mekunge yabvutirwa magwaro ayo nevanofungidzirwa kuti ndeve bato rezanupf asi zanupf yagara zvayo ichiramba kuti inokonzera mhirizhonga
zvinokatyamadza mukoma jonga mirira zvakaita mukulika kunoita mapepa vadzidzi kana kuti mastudents havasiriwo vanokwanisa kunge vachivhura mapepa aya kana kumalikisa
sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro rezinasu rinoti riri kushushikana nedanho rakatorwa neuniversity of zimbabwe rekumbomisa kunyorwa kwebvunzo dzezvidzidzo zvemutemo munyaya dzemitambo Chikwata chenhabvu cheHarare City chinopukunyuka kuenda kuDivision 1 nechimbi-chimbi musi uyo Caps United yawana point imwe chete yakakosha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rave kuronga kuenda kukomishen inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission zvichitevera kushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa nhengo dzaro zvichiteverawo kushungurudzwa kweimwe nhengo yaifanirwa kukwikwidza musarudzo dzemakanzuro kuward 9 kwamutoko nevanofungidzirwa kuti nhengo dzezanupf mutevedzeri wemutauriri weCCC vagift ostalos siziva vanoti nhengo yavo yakabvutirwa magwaro ayo uye kushungurudzirwa mhuri yayo zvakazoita kuti ikundikane kunonyoresa nenomination court musi wechina izvi zvinonzi ndizvo zvakazoita kuti nhengo yezanupf varonald maodza vazonyoresa vari voga vachibva vangonzi nezimbabwe electoral commission ndovakunda sezvo pasina akanga ava kwikwidza Studio 7 yaedza kubata mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi pamwe nekuvatumira mibvunzo asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira panguva yataenda pamhepo takundikanawo zvakare kubata mutauriri wezanupf vaChris Mutsvangwa sezvo nharembozha yavo yanga isiri kupinda asi bato rezanupf ragara richiramba kuti rine chekuita nemhirizhonga inonzi nevanopikisa riri kukonzera asi vasiziva vanoti zviitiko zvakadai zvichakanganisa kuitwa kwesarudzo dzakajeka zvikuru kumaruva kana zvisina kugadziriswa
zanupf yanga nokuwadza kandidati redu rekutanga anga anofanira kutimiririra vachienda vachinoputsa dzimba vachikuwadza vanhu nekutyidzira vanhu vakazobata mukadzi ofakansila hopeful vakazotora mapepa chakaita kuti azokonwa kufarira nomination was because anga asina birth certificate yavakakombiketa vanhu vezanupf have reported ish kumapurisa but munoziva kuti munyika munomu taita dambudziko rekuti zanu inoda kuti iyo iri above below iyo ndo nyaya yatova kuti zvinotaka tinokuengeja nemakomishina in particular the human rights commission nekuatigoni kuti machapter 7 institutions arege kugadzisa nyaya yekuabhiza kunoita the police force nevezanupf kuti vaite achieve mapolitical objectives
hamuzozvitarisira zvakare here mune dzimwe sarudzo dzinouya
zvatavabetserwa nazvo mabiolation nekuti zvakatibetsera kutione processes anoitwa nemachallenge atinofesa so that we are able to make a collective decision yekuti what is 5 years itaura nyama reform, because we believe kuti ma reform 7 atikutaura they are so minimal and achievable. Nekuti iwawo patinowa achieve anogadzirisa nyaya dzekuti pasaita violence, pasaita kutyizira vanhu black, kwatikuenda ukatizogumise tikusi kuti pane munhu anotyizira mume kana anotora mume madocument. Because part of our participation was to test their capacity board maelections dziri pamutemo, asi nekutesta isu capacity tikusi kuti machallenge atinosanga nawo ndeapi and how do we resolve them going to 2023. And zvatabuda nazo without doubt as TPC ndezvekuti tinofanira kupinda paelection tine capacity to make sure that we protect our people kudzivirira mirijonga in particular kumaruwa.
Saka mune ramangwana munoita sei zvinhu zvamuri kutarisira kuita kugadzirisa dambudziko iri?
Ekutanga ndechekuti we must continue kupusha envelope ma reform. Hatigoni kuita abandon the call for reforms munyika muno. Number two, tinofanira kubeka tinodzivirira kumeka sure kuti hapaiti violence, haita violence tombata tomusare nenzi hands of the police, nenyaya yekuti hatigoni kuti konzi vanhu vanorohwa vanhu vorega kusunga. Anyone anoenda break the law must be accountable. Ndobasa redu, ndobasa remapeace ambassadors edu.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanga vari kuBulilima mudunhu reMatevelin South, uko vanga vachiita mhemberero dzekukunda kwebato ravo musarudzo dzemabyelection. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari kuLupane mudunhu reMatevelin North, uko vanga vachitungamira kupedza zvidzidzo zvevadzidzi vepaLupane State University. Sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZinasu rinoti riri kushushikana zvikuru nedanho rarinoti rakatorwa neUniversity of Zimbabwe rekumbomisa kunyorwa kwebvunzo dzezvidzidzo zvemitemo zvichitevera kuburitswa kunonzi kwakaitwa bvunzo idzi zviri kunze kwemutemo. Vakafanobata chigaro charegistrar veUniversity of Zimbabwe vamunyaradzi Madambi vakaburitsa gwaro nechitatu vachizivisa kuti bvunzo dzose dzeblock 3 mufaculty of law dzakanga dzambomiswa uye dzichazonyorwa muna zviita wegore rino. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reUniversity of Zimbabwe panyaya iyi sezvo takundikana kubata vamadambi. Tabata munyora anoona nezvemutemo musangano reZinasu vaBoris Muguti.
Zvinokatyamadza mukoma jonga nekuti tichitarisa mamirira zvakaita mukulika kunoita mapepa, vadzidzi kana kuti mastudents havasiriwo vanokwanisa kunge vachivhura mapepa aya kana kumalikisa. Vadzidzisi kana malecturers ndivo vega vanokwanisa kuita izvi. Nokudaro handioni zvakakodzera kuti pange pachipanishwa vadzidzi ava vakaisa simba rakawanda pakuerenga nekugadzirira bvunzo idzi, vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika ino yeZimbabwe. Vamwe vanobva kunana Beitbridge, vamwe vanobva kunana Bulawayo, vamwe vanobva kunana Bhubhi pasi kweMatabeleland. Nokudaro kana vakunzi vadzoke zvakare muna December vachizogarira bvunzo dzavakambenge vauinga vakashanda zvakasimba kuti vange vachibudirira mbvunzo dzavo, zvino zvinhu zvisina kujeka. Ngapaitwe tsvakurudzo dzekutsvaga kuti bepa rakambolika papi. Honzeri dzakaita kuti bepa irilike ndizvo dzinofanira kupanishwa, kwete vadzidzi. Handioni vadzidzi vaine mhosva panyaya iyi.
Saka imi muri kupokana here nedanho rakatorwa nechikoro iri?
Vamadambi handizivi kuti chii chakaita kuti vange vachizonyora tsamba yakadai. Vamadambi notarisira kuti munhu akadzidza asingakwanisi kunge achiita madecisions akadai. Vaifanira kunge vakakonza kuti kunyange vadzidzi tine mastudents, tine SRC iripo paUniversity of Zimbabwe, vaifanira kunge vakaitawo maengagements kusangana nevadzidzi, onzwawo miono yevadzidzi kuti vanoionawo sei nyaya iyi uye zvavanosuggestawo kuti nyaya iyi yofambiswa sei.
Saka matanho apa hamuri kuzotora imi seZinasu panyaya iyoyi kana muchiti hamuna kunge manzwiwo divi renyu pasati patorwa matanho?
Seboka rinomirira vadzidzi panoitika nyaya dzakaita sedzidzi, danho rekutanga idanho rekutaurirana. Nokudaro pari zvino takataura nevakomana veSRC vedu veZinasu vanomiririra ikoko, vari kutaurirana navamadambi vachaita nhaurirano neadministration yese kuti nyaya ionekwe kunzi yofambiswa sei, donzo ringatorwe nderipi, matanha ngatorwe ndaapi kuti nyaya igadziriswe.
Munyora anoona nezvemutemo musangano revadzidzi reZinasu vaBoris Muguti vari parunare neStudio 7. Apo zvizvarwa zvemuAmerica zviri kuenda kusarudza dzepakati petemu kana kuti midtemu dzekusarudza dzimwe nhengo dzematare eParamende neSenate, idzo dziri kuone chipiri svondo rinouya. Mapato ari kukwikwidzana anoti riri kutonga reDemocratic Party nerinopikisa reRepublican Party ave kushandisa unyanzvi hwevaimbo vevatungamiri venyika iyi vaBarack Obama veDemocratic Party navaDonald Trump veRepublican Party kuti vabatsire mukutsvagira rutsigiro vachakwikwidza musarudzo pamwe nekukurudzira vanhu kuti vabude neuwandu hwavo kunovhota. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti nyaya hombe ichanyanyotsviriridza nevachavhota inyaya yemamiriro eupfumi hwenyika panguva iyo zvinhu zvichinzi zvakanyanya kukwira mitengo. Zvimwe zvinonzi zvinogona kutungamidzwa nevachavhota inyaya yekubviswa kwepamuviri, kupinda kwevanhu muAmerica zviri kunze kwemutemo, mamiriro ekunze pamwe nehondo yekuUkraine. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro riri pamusoro pekusora raburitswa nhasi nebazi rezvekudzivirirwa kweBritain rinoti mauto matsva eRussia anogona kunge aine rudzidziso rushomanana kana kutoshaya dzidzo zvachose. Gwaro iri rinoti Russia iri kutatarika kukwanisa kuwanisa mauto ayo matsva zvidzidzo zvehondo. Zvichakadaro, America iri kukwanisa kuwedzera Ukraine mari inoita mamiriyoni mazana mana emadhora kana kuti $400 million yekubatsira mukuzvidzivirira apo hondo yekurwisana neRussia yapinda mumwedzi mipfumbamwe. Majeri emuAmerica anonzi azere nemhirizhonga kushungurudzwa uye akazarisa. MuCalifornia, magweta ari kupomera vashandi vepajeri reLos Angeles County mhosva yekugara vakasungirira vamwe varwere vepfungwa vari mumajeri umu. KuWest Virginia, vanhu vari pajeri reSouthern Regional vakakwirira dunhu iri kumataredzi mhosva vachiti vakawana muchikafu chavo muine weti pamwe nehurume. KuMissouri, vasungwa vari mujeri reSt. Louis vakaratidzira kakawanda gore rapera. Kuchitiwo kuTexas, mumwe mupurisa anochengetedza vasungwa pajeri akazivisa kuti vave kugara vakatakura mapanga kubasa nekutyira kuti kana mhirizhonga yakatanga vanenge vasina chinovadzivirira. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naSister Martha Mafurutu, avo vari kuita ivo mabasa ekuvaka zvikoro nezvimwewo kuZimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Sister Mafurutu, mungatiudzawo kuti muri kushanda kunzvimbo dzipi?
Ndinobva muchita cheCongregation of Servants of Mary the Queen muArchdiocese yeBulawayo. Ndinoshanda neSt. Paul's High School. St. Paul High School iri kuRupani. St. Paul problem yakaitika po ndeyokuti pavakatanga kuvhura chikoro changa chakakuvara nenguva yehondo, saka chachisina kumbovhurwa. Saka zvainetsa kuti vana zvikurukuru vanasikana vaidzidza paSt. Paul's vanga vasingakwanisi kuenda kumusha nokuti kure. Saka zvinhu zvataitoita ndezvokuti vana vaigara muchimba vari 10, chimba chini chaingogara vamaternity women 3. Saka ndakaona zvakaona oma chaizvo. Ndobva ndazotaura nomukuru wechikoro anova ndi Sister Bridget Kokera. Ndokubva ndatorawo mapicture ikoko ndikaona situation yavo. Ndobva ndadzoka kuno kuAmerica. Ndobva ndachitanga kuita inonzi mission appeal kudiocese yokuLa Crosse zvikurukuru muno muGreen Bay.
Makakwanisa kuwana rubatsiro here?
Vakandibatsira chaizvo nema mission appeal through Catholic Foundation. Ndikawana mari tikatanga kuchera a low cost boarding facility yavana vechikoro. Saka ndokubva takwanisa kureza mari bichana. Yatopera. Inokwanisa kuti vana 150 vapinde muboarding imomo. Saka ndinopa kutenda zvikuru uyezve kubva 2016 passing rate yavana yanga iri very low. Ivava futi vekuno kuAmerica vakandibatsira ndokubva vareza tikawana mari yokutenga mabhenji, tikawana mari yokuisa solar kit pachikoro. Takandifadza 2019. Vana vakapasa zvinodadisa. It was 96% from 40% and including science subjects. Ndakanzwa kufara kukuru nebudiriro iri kuitika pachikoro ipapo.
Semudzimai, chii chakaita kuti mufunge kuti mudzokere kunobatsira nharaunda iyi?
Chakanyanya kundirwadza ndicho kuti kudunhu iroro rinosevenzera masista angu ndakaona kusina dzidzo yakanaka zvikurukuru kuvanasikana. Ndinoona kusina budiriro sedzimwe nzvimbo dzendinoshanyirawo. Uyezve chinhu chakanyanya kundituma, chakanyanya kundirwadza ndicho kuti ndichinyora thesis yangu yemasters program ndakanyora ndichiti the work of religious women in the ongoing emancipation of Zimbabwean women. Saka ndine shungu dzokuda kuti vanasikana chero vachibudawo mumhuri dzavo vawane upenyu huri nani. Ndakatambura ndichikura baba vangu vanga vane zvese, asi baba vangu vakati dzidzo ndeyavanakomana, imi vanasikana aiwa. Saka ndakazopedzisira dzidzo yangu ndava kuupikiri kuusista. Saka ndinoona zvakakosha kuti vana zvikuru vekuru vanasikana vakakura vane dzidzo yakakwana chokwadi munharaunda munobudirira nokukasira. Inharaunda iyoyo yokurupani kuBulawayo ndokwandiri kubatsira ikoko.
Nderupi rumwe rubatsiro rwamuri kutsvaka uyezve vanhu vanokubata ikupi?
Matambudziko endinawo zvikuru ndeemvura yepachikoro, kuti mvura idhonzo ichibva kulow boarding facility ichibva kuchikoro zvinonetsa. Saka tanga tine shungu dzokuti deno taikwanisa kuti tichere mugodhi wemvura unobata paboarding school wozondobatawo paimba inogara vanasista vanova ndivo vanochengeta vana. Saka iroro ndo nhamo yetinayo. Ndinosevenza pa Department of Veterans Affairs. I'm a board certified chaplain ndopa ndinoshanda ipapo. Saka ndiri muno muapaka ndoma ndinoshandira ndiri. Saka phone number yangu e +1 513 410 6659.
Aye, wanguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, cheour lives, upenyu hwedu. Tine hurukuro naIshe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central pamusoro pechivanhu chinoitwa pakukumbira mvura kubva kumatenga munguva ino yekurima.
Tatoma vajongwa vanemiri kanzwa mhuri yeZimbabwe muri matimana yenyika yedu yeZimbabwe yakaichonaka kudai. Ndinovimba nechido chokuti tiri kugara nerunyararo semhuri yeZimbabwe vanetsika dzavo. Nedhuno watava vamwe dzembudzi, hatisina zvakawanda zvatichaita semafuwe kuti tichigadzirira kunaya kwemvura, nekuti izvo takatoita kare. Matendemaro takaita emafuwe takatoita tichigadzirira kuya kwemvura. Saka mwedzi uno zvataa kutoita ndezvekuti taakutosusukidza mashoko yekuti vanhu vachitya mvura zvikuru sei nokusapfeka zvinhu zvitsvuku kana kukwira mumakomo mune nzvimbo dzinoyera, izvo zvinozokanganisa tsika dzedu zvepasi chigare. Saka mwedzi uno wavo kugadzirira kuti mvura ichinaya vanhu vachitanga basa.
Ko mvura yakasanaya Ishe Nembire, imi makaita chivanhu chese ichi chamuri kutaura?
Kana mvura ichizenge isina kunaya, mwedzi wataakugara uyu, mwedzi wembudzi wafa, tinogona kudzokorora zvakare chivanhu kuti mvura inaye itande kumunhurika zvakare. Naizvozvo bumarutsva yakatonaya svondo yapera iyi. Mune mumwe nzvimbo dzakaita sana Marondera nana Bhoera kwakatonaya, vanokwanisa kudyara vanotokwanisa, asi tinenge tisingavakurudzire nokuti chirimo chichiripo zvishoma. Tichaita masvondo maviri kana matatu tiri muzuva.
Iye zvino pasi riri kutarisana nekushanduka kwemamiriro ekunze kana climate change, zvinobatawo zvakadii chivanhu ichocho chamuri kutaura?
Vazhinji vanotaura vakandemiri nenyaya yeclimate change, kushanduka kwemamiriro ekunze. Izvi zvinhu zvavo vasinganyatseziva. Dai vachibvunza madzimambo kuti mamiriro ekunze anoita sei, tinovataurira isisi kuti kubuda kwemhemhere, kumerera kwemhemhere dzaakumera miti, nokurira kwenyenze nana chirochiro dzaakurira, zvine chachinoratidza nemamiriro ekunze, nemizhanje yedu, nemamiriro anenge akaita mizhanje, maberekero ainenge akaita, nekutonhora kwakunenge kuchiita, zvine kaakusvusvukidza nyaya inorwisana nechivanhu yekunzi kune chinonzi climate change. Aa, mamiriro ekunze nekushanduka kwokunze zvinhu zvatakanga tichimbogara tichiita isu semadzimambo pasi chigare, zvimwe zvinhu zvinoyetsika inongoramba ichienderera.
Kune vamwe vanobvunza Ishe Nembire kuti zvichiri kushanda here izviri kukumbira mvura kuita chivanhu chese chamuri kutsanangura ichi?
Ndozvandambotaura zveva jonga kandemiri. Kumusha kwangu kune muhacha waane makore angangosvika mazana mashanu patinoenda tichikumbira mvura. Muhacha uyu kunonzizo kunyamarikiti. Nyamarikiti kureva kuti vanhu vakasvikapo sadza rinoti rikitirikiti richienda pasi. Wakanorotomoka ipapo unobva wanoenda hauwanike. Zvinhu izvi vajonga kandemiri, taakumhura tsika dzedu, taakumhura muitiro wedu sevanhu vatema, tichiteedzera chimbendepi. Asi chokwadi ndechokuti chivanhu chedu chiripo, zviri kuitika, zvinoitika, zvagara zvichingoitika.
Mungajekesa here kana kutsanangurira vateereri zvinoitwa panokumbirwa mvura?
Zvakanaka. Kana usiri mwedzi wembudzi, kwedu tinoita anonzi matendemaro, kana kuti mikwerera iyoyo, zvinoitwa ndezvekuti tinounganidza zviyo nechibage toita hwahwa hwekukumbira mvura. Asi hwahwahu hunobikwa neyandingati madzimai vasisakwanise kuteera kumwedzi, ndo vanobika hwahwahu. Ende hatibvumire mazere vechidiki vanoda kuuya kunokanganisa zviri izvo. Haubikirwe mumusha matinogara. Mune nzvimbo nenzvimbo sekutaura kwandaita kuti tinogona kuenda kugomo kana makomo kana kunzvimbo kwatinenge takaisa mabekeswa dzimba dzeuswa ndomoiswa hari imomo. Madzimai vanotogona kugarako kwesvondo kana masvondo maviri kusvikira mutambo uyu wapera uye wekukumbira mvura. Munenge mune hari yatinoti tsopero. Iyi hari ndeyaanhengi kuenderana nenzvimbo iyoyo, kuenderana nemhondoro iyoyo, kuenderana nechivanhu chemo. Tinenge tichipira hari idzodzo zvishoma nezvishoma, tichitora hwahwa hwemusungwa tichibiririra. Midzini yedu yakabata ipapo. Kana ine matare airi kuronga, inotirongera matare kuti gore rino rakamira rakadai rakadai. Handidi kunyepurai vajonga kaindemiri. Zvinhu izvi zvinoshanda, zvinhu izvi zviriko. Ngatiregei kuzvimhura, zviriko. Ndochivanhu chedu takagara tichichiteedza. Tokundwa sei naQueen Elizabeth mambokazi.
Tinotenda Ishe Nembire. Manga makateerera kuna Ishe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin kumashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenabvu cheHarare City nasi chapukunyuka kuenda kuDivision 1 nechimbi chimbi musi uyo Capes United yawana point imwe chete yakakosha. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Harare City yaita zvanga zvisingatarisirwe apo yashanya kuBulawayo ndokurova Bulawayo City 2-1 nombochengetedza nzvimbo yayo muPSL. Kukunda uku kwasi Harare City yave mapoints 32 uyezve nekamukana kadikidiki kekupunyuka kuenda kuDivision 1. Dai chikwata ichi charohwa nhasi changa chichibatana neHwahwa pamwe neTenants kuenda kunhabvu yepasi iyi. Asi Bulawayo City yazviomesera nekuti yave nepoint imwe chete chete pamusoro peHarare City uyezve mapoints 2 pasi peZPC Kariba. ZPC Kariba iyo ine mapoints 35 iri kupinda munhandare mangwana apo iri kushanyira Highlanders kuBulawayo. Murairidzi weBulawayo City Farai Tawachera achiri nechivimbo kuti vanorarama nokunda mumutambo wavo mumwe chete wasara.
Takatarisana nerelegation. Mutambo webhora, anything can happen. Ndichireva kuti takwanisa kuti tikwanise kuwana mapoints 3 tinoswedera pane vamwe. Naizvozvo vamwe hazvirevi kuti vachahwina hosi. Saka mukatarisa mechi dzacho dzichiripo, isu kungotarisana nekuti tichaenda kuground tinotsvaga 3 dzedu, ndodzatiri kutsvaga.
Tewachera anoti vakakanganiswa kurwira mukombe nematambudziko emari avakasangana nawo mukufamba kwemitambo.
Tinoziva kuti nyika yedu iri nyaya yenhau dzemari. Hakuna timu yakati kwetsere kwetsere panyaya dzemari. Naizvozvo zvinonetsa kwese kwese. Kana zvichinetsawo matimu mahombe akaita seCapes United, ko isuwo vana Bulawayo City tingagodii? Tinosangana nawo matambudziko iwayo.
Capes United yatora point imwe chete yakakosha mushure mekuita mangange 2-2 neBulawayo Chiefs. Rodrick Chinyengetere achinwisa munguva yawedzerwa. Capes United yave kuramba iri muPSL nemapoints 33 yakatarisana nemutambo wekugumisira neDynamos. William Manondo oyo ari kutungamira pakunwisa zvibodzwa akanda chibodzwa chake chegumi nenhanhatu ndokusiya Walter Musona weFC Platinum nezvibodzwa 3. Cranbourne Bullets iyo iri kurwirwawo upenyu hwayo muPSL yaita 0-0 neTenants ndokupinda mapoints 33. Hwahwa yarova Black Rhinos 3-2. FC Platinum iyo yakatora mukombe uyu iri kutamba neTriangle muGibo Stadium mangwana zvekare. Murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza anoti varuda kukunda mumitambo yese yasara kuti vatambidzwe mari yeKisimisi nevatungamiri vechikwata ichi.
Tiri kutarisa kuti tinge tichiwina mutambo mutara kuti tiwane mari dzeKisimisi.
Mimwe mitambo iri komangwana yakamira seizvi: Manika Diamonds vs Zingezi Sakubva, Herentals vs Dynamos National Sports Stadium. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket mangwana mangwanani chiri kupinda mumutambo wacho wekugumisira weSuper 12 neIndia chiri pachinzvimbo chechishanu mugungano rezvikwata 6. Zimbabwe ine mapoints 3 asi yakatambisa mukana wekuenderera mberi nemakundano aya apo yakarohwa neBangladesh neNetherlands idzo yaitarisirwa kurova. Mutambo neIndia hauna kupfava sezvo chikwata ichi chiri kuda kupedza chiri pamusoro mugungano iri. Asi vateveri veMachevrons vari kutarisira kuti Sean Williams acharamba achinwisa maruns uyezve kuti Skandaraza Wesley Mandevere naCraig Evans vachasimudzawo mutambo wavo. Zimbabwe yakarova Pakistan muSuper 12 umu. Mutambo wavo neSouth Africa ndokumiswa nemvura ndokupinda mapoints 3. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika